Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza mamiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore roga roga iro raburitswa neWorld Bank. Sondo rino, rinoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri, iro rinoitwa mukati memasvondo maviri oga oga, rinoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chekutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure inflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore riri notichienza ntsina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And Musadik, Zimbabwe industry ne the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yawe iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa ne World Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvinonyanya kukonzereswa nezvinhu zviviri. Chekutangisisa, supply yechikafu isipaita kudata chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes, uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvinhu zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15% ndo VAT, VAT iri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi ne rice zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafactor maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive pa number 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete,
tinofanira kuenhance capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Zvinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani. Saka madhimi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda wasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anovigwa magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che-2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Tineka muka initiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nokuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka navo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nokuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuincluda nyaya dzemadrugs and substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu ava vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness, pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplementa ndadzokera kumba kuti because sema young person takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege yeRussia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apo vatungamiri venyika dzekumawirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza nepersonal experience nepersonal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaizvo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikaita mumwe mwana futi anga akuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene nechirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichishaisa hope. Ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton, and iri hospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yechona haina kumira zvakanaka. Zvinokutorwa mitoriro dombo kana kuti mbanje kwane sikanga sikangingopengesa vanhu zvokutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7. Kwobva kwaita kodheinyaya yekofmix, kwobva kwaita dori, kwane chinozi tumbwa. Notiupfuma munhu anongonzi ade nhaa tumbwa. Ndo zvakadzara manje muno muZimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the oldest vatanga tinai mukuru anga ari kuma72. The youngest mwana watakabatira nga ine 12 years. Omboona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo muno murehab, vane madigirii varimo murehab. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuti tuiriza nemadzimai about 400 kumusangano, amai vakatokwira pastedimbo vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa ane 2.5 months, nekuti munhu anga akungorara masisa chidhaka.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Iko zvino tiri kufaitira zvikuru muno machonalendi wesipresent vatiri bekuti tiri kumotoko kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo tione makandiri kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya tiona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation akune disaster chaii. Uchifamba tounongona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tembazi tumapurasiti dzingakaitwa mbanje chaicho. Saka tida kuti tive nemodheri yerehab ikonga iri panaka yatinayo, haina kuchipa zvekutodaro, but it's cheapest muno muZimbabwe. Nekuti mamwe marehab ari kuma1000 chakuti 1600 100, 1,800, 1,500.
Vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei?
Vanofona pa 0772-288-479.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo, kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo, izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central.
Ane wangu ndiwe kuti atinga shamure haka zvedu paizvino inyaya tiri kungoverenga inyaya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tikagara pasi sekanzuri tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei zvimwe zvacho zviri kutinyanyei vajongana nemiri okuti pamafuro pemombe pamakoronga pari kumaka vanhu neve zvisiri izvo asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika Communal Land Act inoratidza kuti mambo vane chokuitawo necommunal land act vane masimba imomo asi zvichifambidzana nerural district council act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango hatingaiti bvupa rezvino vajonga vandemiri asi inyaya tiva kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisvitsawo kuhurumende kuti hamuone sei ndeyekudai ngatifarai nekuti irege kuita zhowezhowe munyika.
Asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo, semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri?
Ya, ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira National Chief Council ndomanzwira ari rinaita kusaziva kuti chokwadi ndechipa tinongonzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndomusaka ndati vajonga kandemiri inyaya ine zvowe zvowe inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuutungamiriri yasvika saka yaakudadaro mukomberanwa chuma chemuzvikuru togara pasi toongorora nekunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chidza chacho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingataurire ndiri kudire hurumende indongotaurawo ndiri kudirira kwangu asi kudunhu kwangu hakuna kuti chiko chatu chaitika ichozo ndongorere ngoro kune mamwe matumi kuti ndokwazviri kuitika kwangu abodo kuerea kwangu handisati ndanzwa dambudziko rakadaro asi tinongokomerawo kuti aiwa ngatirege kuita zvakadai nekuti vanhu vaziye musiyano uri pakati pestateland district council ekinoadministra communal land tichibatanawo nesumadzimambowo tinoadministra communal land zvakare tichifamba zvakadaro
toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisakwanisawo kurima vanhu ivavo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi
hungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kangemiri vakatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunonzi iye igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinoizvi inini ndine gura raasekuru vangu vana naatateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murenyu muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nekuti ivo haritengeswe vajonga kangemiri kana mumapurazi hapana akachena chirimo mumapurazi unongogara chakaipa ndichokutengesa ivo asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa
aiwa ndinotenda zvikuru Changamire Nembire
aiwa tinotenda vajonga kangemiri
mazwa hurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekumount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza muonero wehurumende yeamerica
pakupera kwegore ra2023 america yakabudisa pachena chirongwa cherussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemulatin america chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweukraine nenyika dzepasi rose russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neamerica zvino russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuafrica musi wa12 kukadzi hofisi yeunited states state department's global engagement center yakabudisa pachena chirongwa cherussia chokuparadzira manyepo mulatin america ikazivisazve kuti russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi african initiative chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveamerica muafrica chokwadi ndechekuti african initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yerussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyaishandiswa kulatin america yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira ukraine mukurwisana kwayo nerussia chinangwa cheafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveamerica muafrica chimwe chezvinangwa zveafrican initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neamerica munyika zhinji muafrica zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria african initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuafrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neamerica izvi vari kushandiswa vasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neamerica mukuru weglobal engagement center vajames rubin vanoti russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo mupepeti wenhau dzepadandemutande reafrican initiative ndiatem sejeyevich kuriev uye vazhinji vanoshandira bepanhau iri vakatorwa kubva kuvagner group iro raitungamirwa navayevgeny prigozhin vasati va vafa. Va James Rubin vanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mtande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonero ehurumende ya America amaverengerwa naTanono Kawande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda. Tinotenda kuti takwanisa kuibuda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri tovaza kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvavo but kumberi uku kunoratidza kuti kune basa nekuti takatarisa paDynamos vakomana vainayo vane pawa chaizvo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakuda noyanonzwa tichitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi iri tikuona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rinoiri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neArenal Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCup Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndekusiyai muina Chris Gande.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngasithenga ezingathi siya kufuna angaba ngama basics isinkwa sesiku dollar 20 kumbe ku dollar 50 imazowe isiku $5.50 so uya kubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisuya kobulawayo. Ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe nginobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya buqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukuza ubona labo yalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Ele Argentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kwele Egypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakwele Russia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesuku dollar 20 kumbe ku dollar 50 imazowe isuku $5.50 so uya kubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinangakuhle ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizinisi lesebenza ukuthi babona kuyenza njalo. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye. Uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisolva kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka zikhwela.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho.
The Voice of America, VOA.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Tshabanga ukuthi abe unobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla lesisisi umnumzana Albert Mhlanga.
Kumkotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engena endlini silomthetho sile constitution etsho ukuthi umuntu uyam suspenda njengoba ubona sihlalile phansi sam suspenda with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakho lokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watch ukuthi hayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uTshabanga ukuthi kakho khonapho abantu abamu-appointayo la enxa yelalele kade uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lo amchoyo hayi kasekho epartini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazetwa ukuthi uzaba ngusenetha hayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenetha singaqeda-ke kukhongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenethi yakhona lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhe sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga le-congress ubaba uDingilizwe-Zuma hayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganeni sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo kobulawayo ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Usibanda basebesiyadinga ubaba uTswangirayo ukhangele even i-MDC yadi khokhelwa ngobaba uWashman Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obe ngumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafowembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela.
Okwezemaphandleni sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho kuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kwezulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zichile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisesizabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. UNkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithi umentshisi
kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali kutsho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eKwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokusiyafika uJuni. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nje inkomo ngoba lasithe zife kakhulu. Sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eKwanda North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungane kuhle kweZulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini uthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, mbona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakhomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibe.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-veterinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe ngumkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Makabula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho, kutsho ngoyini, amadrinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprize yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. So kuyisikhathi sokuthi aluba sebefika emasini but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ngokuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili maybe impupho izashota then bona sebefidane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho amanye omunye umumbu yabo sowomile emasimini bathi besenza okokuthaya besiyagayisa. Athe enkosini ngale ihostel esiyikhombileyo lapho basizela sibili abadala bayathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingani abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathindezelwa ngabantwana izimali. Iseyize umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumpuru wathatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapha vele kakula lutho even ukuthengisa imbhida nje akufanani le minyakeni balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa besifazana besenza imisebenzi yezandla.
government that is in the way of Omama via import, but the figures of the world. Yapagule, Lupani, Women's Development Class, Yaki, or Toy Lupani Women's Bank, Alayanza, in the day to Lama, what is that case today in running Amalan. I would say in Avandava Hamba, or by a thing in the Jonas, and was Avandava Lama, Mundi and I told him, because they are doing what he went to Mount.
Go to his colo gay.
Yeah, I'm going to school by Abonagala, the farm, but there which is one of my school for power. If you are not here to go, Abandona, so we couldn't be routine examination fee money. It's $11 per practice, not 25 practice. From 8 to 7, F8, then I think it's like $24. So now we go to, on top of that 7, which means we pay about $24 times. Then the mass science subject, ale price yao, yoto, la mass practical subject. So when I find out that it was, if you pull up by the band to an assistant, I will not have a book. Because about another session, we will have a fatality, we might be down cone. Umto, and I mean, that if you pull up by the 10 subject, but I couldn't make it as a banana 5 or 7. Then the other thing is the conflict between these followers of Abadal. Abadal, Abadimunya, these followers are overcharging you. But these followers, they are undercharging you because the man is a year old who says that he has written you. Then the scholar, you who are Abadal, you are Abadal, this is the government, this is the Amadi collector. And in the Amadi collector, Abadali wanna. Abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingese isikolo. I-conflict leyana siba nkulu ukuthi solina besibe ngokukhuluma lathi selize lisizela ama-debt collectors.
Kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo?
Hayi, bathi basayenza ama-payment plan. Asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abaye besivumelene ukuthi baye bezayenzani. Kathesa kulamuntu osethathile i-MP.
Ngezinye indlela obhim lezinye inhlanganiso ezazincedisa akwenele.
Inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abaye bengekho enhlanganisweni zona lezo. Due to ama-taxi la imposition so i-government. Okay, the route to Chitone, $300 in the year. Then I'm a ETX, which I use to bring us to $220. If we move over corner, ikhona abantwana iyabathatha badikonotana ukuthi iyabe ngasoze ithathe bonke iyabe ile namba ukuthi like esikolo mesi sase sikhangelela ukuthi esikolo leso sithole mesi abantwana abanguthi labo councils bakhona o abantwana zabo o high alive but why are they wethi futhi bayabe namakhriteria like ukuthi bethi befuna bafuna intandane labantwana labana abaswela kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Florence Magagola isakhamuzi selubhane njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi uAnthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyone emnyama mlandi wechichi ngedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMoonlight Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandu wejiji, engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu isupport la kuma-digitali, ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi event ongayicabanga siyayihambela. Sicela ukuthi lisisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu. Siyatholakala enambeni ethi 073 877 333 6. Ikhodi yase South Africa o +27 073 877 333 6. Ikhodi yase South Africa o +27. Facebook page yethu nyonemnyama mlando wetiti. YouTube channel yethu nyonemnyama mlando wetiti. TikTok yethu nyonemnyama mlando wetiti. Ngaphandle wenu asingeke sibe yilutho, siyaphelela endleleni. Yimi umlando wetshitshi wakhona, yiminyoni emnyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani, njalo abanye abekho permanent eqenjini. Abosheks ngabantu abadlalela amaqembu amaningi, kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala uGali uNcube. Umdala uGali uNcube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba uMathini, abobaba uChali labobaba uAbson labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba uGali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Lami njengomntwana obesakhula emculweni, ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifuna ukuthi ngidlale ulive, wasesidayi ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdala uGali, uye osifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive simdlala kanjani. Uye obe namazwi ukuthi nyona emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu, awudlali endlini wedwa udlalela abantu. So kuningi engikufundiswe umdala uGali. Ma ezofika kithi ngapha kwelethu iqembu, thina besimbiza ke ngo-gunman, umdala wenduku zokushaya amagwala, yilibi zade simbiza ngalo kwelethu iqembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili. Njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo, bekuzoba ngeyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu. Ngithi dude emndenini, ngithi dude ebanganini, ngithi dude kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlala delizoba lengoma eziwu-14. Mina ezami ngibone ngathi zizohamba phambili, ngoba singesizwe ngendlela efanayo, kodwa zonke ngizithemba. Eyoqala ithi, liwenze nomkhondo kama-Eli khuzekani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala, sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi, ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya, ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizwa ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikata liyakhona, zangithinta kakhulu emoyeni, zazwela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ibusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma, unyone emnyama mlandi wetshitshi, yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kaMabasa eMunaita eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo ntungameli inkomo we studio 7
Zalwa icholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo 2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi ke last year 2023 ngakhipha ke i-album ethi phakama ngilosi yami i-album yami yokuqala le
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
yatholakala kunombolo le elandelayo ngu 062 150 8824 ngiyatholakala kuyo ngama calls noma nge WhatsApp then ningokwelizwe se South Africa
ubachiyela waphamazi yabalandeli
Ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona. Bese ngicela njalo ukuthi bekuqhubeke bengixhase kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni.
Nangoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecele lesisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi Ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.